Mwaka wefoja wa 2024 to 2025 uri kufamba zvakanaka. Pamwe varimi vaidiridzira foja yavo vakatotanga kuchikora nekuipisa. Donzvo redu senyika yeZimbabwe nderekutikwanisa kurima 300 million makg efoja gore roga roga. Mwaka uno varimi vakawedzera ndima kusvika pa 84,661 hectares kubva pa 82,392 hectares vakadyarwa panguva imweyo mwaka wadarika. Sezvo mvura yakanonoka kunaya gore rino, Minister of Agriculture, Honorable Dr. A.J. Masuka, vakatendera kuti varimi vanogona kuramba vachidyara foja kusvika musi wa15 January 2025. Sekuziva kwedu, nesi dzefoja dzinofanira kuparadzwa musi wa31 December gore rega rega. Asi gore rino vakatendera izvi kuti varimi vanorima nemvura yemudenga vagone kudyara sezvo kwanga kusati kwanaya kwazvo kwazvo.
Muri kuti ndima yakarimwa yakati wedzerei gohwo richati wowandei, zvii zvamungati zvavandudza gohwo iri mwaka uno?
Tinganzi zvawandudza ndima yakarimwa yefodya negohwo riri kutarisirwa zvirongwa nemitemo mitsva yatakaisa setimb tichibatsirwa nehurumende. Takagadzira inonzi Contractors Compliance Administration Framework inoparura kuti varimi vari kupinda pacontract vanofanira kupiwa mainputs kana kuti zvikwanisiro zvokurimisa zvakawanda sei. Izvi zvakabvisa udyire nokudaro varimi vave kuwana zvekurimisa zvakakwana. Average price yegore ra2024 zvakare yayo yakakwirira iri pa$3.43 tichienzanisa ne$3.03 yema2023. Varimi vazhinji vakabhadharwa mari dzavo nenguva. Izvi zvakaita zvakare kuti vazhinji vade kurima fodya mwaka uno.
Tinonzwa zvakawanda wanda muvarimi umu mwaka uno panguva yatiri, kurudziro yenyu ndeyekuti kudii kwavari?
Kurudziro kuvarimi vefodya tinoti, ko wai fodya ini panguva yakakodzera musasiye fodya yenyu ichiibvisa kuti mugowana fodya yemhando yepamusorosoro. Chechipiri tinoti musatema masango kuti mupise fodya. Shandisai huni dzakawanikwa kumabako anotenderwa pamutemo. Murangarire zvakare kuti makondiraktha enyu anofanira kukupai huni kana marasha ekupisisa fodya. Kana mapedza kupisa fodya yenyu, irongei zvinoenderana nekwaliti, mhando yeshizha neruvara iyo yatinoti grading. Mubate fodya yenyu zvakanaka kuti isatyoka, moichengeta zvakare munzvimbo dzakachena, musina unyoro uye munofamba mhepo zvakanaka.